mutauriri webato rezapo mudunhu rekuchamhembe kwenyika vaipitule Maposa vabvuma kustudio 7 kuti musangano wekongresi yavo wange uchifanirwa kutanga mangwana uchaitwa. Vamaposa vati musangano wave kuzoitwa uchaitwa nemusi wechina uye uchange uri wevakuru vakuru webato iri vanobva kumatunhu akasiyana siyana wekuti vazive zvirongwa zvemusangano kusanganisira kuti kongresi ichaitwa rini.
Ichokwadi, kongresi yedu yatanga ichifanira kubata kubva musi wa 15 kusvika musi wa 17 December haina kuzobudirira semarongero anga aitwa, but tisinei tichaita musangano musi wechina 17 December watinodaidza kuti policy consultative meeting. Zvinoreva kuti tadowngrade congress yedu to a policy consultative conference, asi hazvireve kuti hatichabata congress yedu. Congress yedu ichaveko gore rinotevera here. Zuva racho ticharwana mushure maMarch wa 2016 apo national executive yedu ichange sangana ne National People's Council vareporta kuti magadziriro econgress ari kufamba sei.
Kongresi yeZapu yange ichifanirwa kuitwa iyi yange ichizove yechipiri kubva pakaitwa kongresi yekutanga muna 2010 mushure mekumutsurudzwa kwebato iri. Vamaposa vati chinhu chikuru chatadzisa kuti kongresi ibudirire inyaya yekuti bato ravo rashaya mari yekuunganidza nhengo dzinosvika zviuru zvitatu zvinenge zvichifanirwa kuve pamusangano wakadai sezvinotaurwa nebumbiro rebato iri. Vati bato ravo range richida mari inosvika mazana maviri ezviuru zvemadhora kuti riite gungano iri, asi havana kuda kutaura kuti vange vakwanisa kuwana mari iyi kusvika pari zvino.
Nhasi unotatadza kubata kongresi yedu. Yes, ichokwadi inyaya dzemari, but munozvizivawo kuti ZANU PF iyo yakabuda muzapu muna 1963 ndiyo yapondaponda ikonomi yedu kusvika pairi nasune. Vanhu vedu havachakwanisa kuti vatifund maparty activities because ZANU haina madonors. Inovimba nemamembers ayo kuti vakabvisa chavanobvisawo dhora iroro kana $2 tofunda maprograms eparty. Pari zvino havasi kukwanisa kuti vabhadhare mari idzodzodzo. Hakuna munhu ari kushanda muno muZimbabwe. Nzara iri kushura mari muno munyika meso vanhu havana chekukudya.
Vamaposa varamba pfungwa yekuti bato rezapu rinogona kushorwa serisina maturo nekuti ratadza kuita kongresi yaro vachiti bato ravo ndiro bato rezvematongerwo enyika rekutanga munyika rakaronga hwaro hwehondo yerusununguko. Vatiwo bato ravo haringaenzaniswe nebato riri kutonga rezano PF richangobva kuita musangano waro wepagore vachiti bato iri rinowana imwe mari yaro neukopokopo.
Hatingazviringanise nezano PF. This is just a group of mafias vari kutonga muZimbabwe, vari kutora mari dzekumaparasetals kwavane control vachishandisa kumaparty activities, vari kutora mari zvechitsimba kumabusiness people emuZimbabwe vachivavimbisa protection, whatever protection it is that is undechi, but ndozvavari kuita. Saka tingazvienzanise navo.
Bato rezapu rakamutsurudzwa nevamwe vanhu vaive vasingagutsikane nechibvumirano chemubatanidzwa chakaitwa muna 1987 pakati pemutungamiri wezapu Mushaka Bvuva Joshua Nkomo nemutungamiri wezano PF vaRobert Mugabe chekubatanidza mapato maviri aya kuti ave bato rimwe chete. Vadhumiso Dhavengwa ndiwo mutungamiri wezapu pari zvino. Chimwe chezvinyunyuto chine vanhu vezapu inyaya yekuti vanoti hurumende yezanu PF yakapamba midziyo yebato iri inosanganisira mapurazi, dzimba nemahofisi. Studio 7 haina kunzwa divi rezanu PF panyaya yemapurazi, dzimba nemahofisi zvinotaurwa nezapu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.